dengasa anoda tevera aisinguva yekusuwa inguva yekufara fara mwana wamai zvese zvichanaka isi tichingofara tamba ngoma yedu ini na endboy poetic love child tiri kurova mangoko tamba iwe tichingotamba vavengi mirai mutarire shamwari dzedu dzese dziriko hama dzedu dzese dziri kutamba rova ngomko rova ngomko endboy iko kwenya gitari rova ngomko kwenya gitari rova ngomko vavengi kukwachi kuroko kuroko vavengi kukwachi kuroko.